Mumwe wevanhu vari kutambura nechirwere ichi ndigogovongai muhwadzarira avo vane gomarara repazamu. Mbuya muhwadzarira vanoti vari kugara vaine marwadzo makuru uye chiremba wavo anoti haakwanise kupisa chirwere ichi pazamu ravo sezvo vari munhu agara aine chimwe chirwere chemoyo. Sezvo mbuya muhwadzarira vari mumarwadzo, takaona zvakakodzera kuti titaure nemwanasikana wavo muzvare Unica muhwadzarira avo vari kuvapepa muHarare. Muzvare muhwadzarira vanoti havasisina mari yokuti vanachiremba vagadzirise musana wavo uyo wakaremerwa nezamu ravo iro rakazvimba. Muzvare muhwadzarira vanoti amai vavo vakaita kapundu pazamu vakaenda kuchipatara chiri kumusha kwavo ndobva vaudzwa kuti vaende kuchipatara chikuru chekumasvingo. Asi vanoti kurapa kwavo kwakadzoserwa shure nekuratidzira kwaiita vana chiremba nemuzvipatara zvehurumende. Ndokubva muzvare muhwadzarira vafunga zvokuti amai vavo vauye kuHarare kuti vazovarapisa kuna chiremba wavo. Kenza Act 1. Muzvare muhwadzarira vanoti panodiwa mari inosvika zviuru zviviri nemazana mana emadhora ekuAmerica US$2,400 kuti vambotanga vamborapwa zvimwe zviri kuvanetsa vasati vapiswa gomarara repazamu. Muzvare muhwadzarira vanoti havasati vave kuziva kuti gomarara rezamu iri rakomba zvakadini nokuti havasisina mari yokuti vaende kwachiremba, asi vanoti zironda racho riri kuramba richikura zvokuti ranyenga zvokusachatarisika. Kenza Act 2. Muzvare muhwadzarira vanoti amai vavo vanongorara nekuswera vachichema nemarwadzo eronda iri zvokuti vanotoita zvekusimudzwa kuti vaende kunozvibatsira kuchimbuzi nokuti havachisina simba racho. Muzvare muhwadzarira avo vaitosvimha misodzi pavaitaura nyaya iyi vanoti chirwere chegomarara chinodhura kurapisa zvokuti vave munhu angopererwa nepfungwa kuti havachaziva kuti voita sei nokuti havasisina mari. Cancer Act 3. Mukuru wesangano reCancer Association of Zimbabwe, amai Junior Mavu, vanoti chirwere ichi ndicho chechitatu pamagomarara ose anobata vanhu kadzi muZimbabwe. Amai Mavu vanoti paongororo yavakaita mumwedzi waGumiguru gore rakapera vakaona vakadzi nevarume vakati wandei panguva yaicherechedzwa chirwere ichi pasi rose avo vaiva nemapundu mumazamu airatidza kuti aigona kuita kunge aiva magomarara ezamu. Mavu Act 4. Amai Mavu vanoti panoda dzidziso yakanyanyisa yokujekesera vanhu munyika kuti mukadzi akabviswa mazamu hazvireve kuti anenge asisiri mukadzi. Mavu Act 5. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti gomarara repazamu neremuromo wechibereko ndiwo akafararira muvarapi vemagomarara ose uye vanoti magomarara aya anokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriniki. Vanotiwo munhu wese anofanira kuongororwa kuona kuti hapana here vamwe vemumhuri vakamborwara nezvirwere zvegomarara nokuti izvozvo zvinokwidza mukana wekuita zvirwere zvegomarara. Mudavanhu Act 6. Mukuru weNational Cancer Registry riri pasi pebazi reutano vaEric Chokunonga vanoti vanhu vakawanda vanozotsvaga rubatsiro chirwere chegomarara chakomba zvokuti panenge pasisina chokuita sezvo muviri wese unenge waparara nacho. Chokunonga Act 7. Vachokunonga vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti magomarara ari kunyanya kunetsa veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai kotiwo gomarara resikarudzi kana kuti prostate cancer kuvarume. Vaimbove gurukota reutano Dr. Obadiah Moyo vakamboudza nhengo dzesenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vari kufawo nechirwere ichi pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimdzamiri.